zvatiri kuona zviri kuitika kunyanya-nyanya kudhorobha reBuruwayo, uko kwavari kuti ndiyo yava epicenter yeCOVID-19, zvinhu zvinosiririsa zvikuru, asi zvinotipawo zvekare chenjedzo yekuti chirwere cheCOVID chichirimo muno sezvo kusati kwawanikwa mushonga. Asi zvatiri kuonawo zvekare zviri kuitika kuBuruwayo muchechedzo wemamiriro akaita zvinhu mumacommunities atiri kugara, nekuda kwekuti vanhu vazhinji vavarayirwa zvakanyanyisa kubvira zvabviswa marestrictions, kubvira zvanzi nehurumende economy ichitanga kushanda, zvikoro zvivhurwe, mabhazi afambe. Tikuona kuti vanhu vazhinji vari kufungidzira kuti pakavhurwa ikonomi zvoreva izvoti COVID yapera.
Saka iyambiro ipi yamuri kupa kuruzhinji rweZimbabwe pamusoro penyaya iyoyi?
Yambiro yatinayo zvedu kune veruzhinji kunyanya-nyanya kumatembereleti ndeyekuti iye zvinezvi hakusisina mapurisa nemasoja vari kupikita kuti ndiani akapfeka maski, ndiani ari kuita chipi nechicho. Saka chitambe chave kwatiri isusu vagari vemunharaunda kuti tozvidzivirira sei. Zvipi zvatingaite, kungave kuri kupfekwa kwemaface maski, kungave kuri kugezawa kwemaoko, ingave iri njodzi iyoyo yevanhu vaakuita mapati, vanhu vari kuita kana mbudzi ndufu, matiri kuona kuti vazhinji ukasvika parufu hapana anenge akatombopfeka face mask. Saka zvinhu izvozvo zvese zvaakuti dambudziko rekudzivirira chirwere cheCOVID raakune isu vanhu, sezvo hurumende isisina mapurisa nemasoja avo vaimanikidza kuti usaite izvi, fambai muchidai kana kuti itai zvakati nezvakati.
Hurumende yakazivisa kuti ichavhura miganho musi wa 1 December. Zvii zvamungataura imi pamusoro pedanho iri tichiona kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi?
Chiri kutipa kutya izvinezvi ndechekuti kuvhurwa kwemabhodha kubva musi wa 1 December kuchawedzera uwandu hwevanhu vanezenge vachidzoka kubva kune nyika yakaita seSouth Africa inova hotspot muregion medu. Saka paakutodiwa kutoti surveillance, kuongorora nekupikita kwemabhodha kunge kuchisimbaradzwa. Zvoonekwawo zvekare kuti vanhu vanezenge vachidzoka ivavo, vachidzoka nepamabhodha pacho, vari kuya nemacovid certificate. Macovid certificate iwavo haasi mafeki zvekare here, nekuti dambudziko raakuitika ndezvekuti vamwe vanhu vaakungoenda vobhadhara mari kumaraboratory obva apiwa certificate yekudzi haana covid iye asina kana kumbotestwa. Saka hurumende inofanira kuongororawo zvekare macertificates ari kuya nevanhu veruzhinji vavo vari kuzviti vakatestwa covid vakaonekwa vasina covid. Asi ibasa guruwo zvekare hurumende rekuona kuti nzvimbo yakaita seBuruwayo nemachebhererendi vanhu vawaniswawo here mvura. Vanhu havana mvura. Saka zvinhu zvakaita sekugeza maoko, vanhu vanopedzisira vasisageze maoko nekuda kwekushayikwa kwemvura. Saka tinenge chiti hurumende dai yaita kuti vanhu vawane mvura.